DC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 20 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Sarudzo dzemaprimary elections dzange dzichifanirwa kuita nhasi nebato reZANU-PF dzave kuzoitwa mangwana. MuAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanosvitsa gore vachitungamira nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba ekuti kumisikidzwa kwechivakwa chekurangarira vakafa munguva yegukura hundi kumatebeleland hakusi pamutemo. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reIbheji likaZulu vambuso Fuzwayo vati havasi kufara nemashoko avacharamba ekuti chivakwa ichi chakavakwa zviri kunze kwemutemo.
Tinofunga kuti tichakumbira mvumo kuye kuti tiise mapulaki anomirira hurumende yakaurara vanhu, so hatingaende kuse kuyo hurumende yacho kunotsvaka mvumo.
Izvi zvatsinirwa nemutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure, avo vati mashoko avacharamba anoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa nyaya yegukura hundi.
Nyaya yekuisa dombo pamakuva evafi haidi kupindurwa nehurumende, inyaya inoitwa nevanhu vakafirwa. Zvinotaurwa navacharamba kuti vanhu vakaisa dombo matombo pamakuva evanhu vakapondwa vakaparadzwa kubhalakwe nehurumende ZANU-PF kunzi vanofanira kunge vapiwa mvumo hurumende. Izvi zvakwakurashika kwemukuru hazvitendegwi, nekuti vanhu ava ndo vakarasikirwa nehama dzavo. Vane simba rekurangarira hama dzavo nemurangariro wavanoda. Hurumende yakaponda vanhu ava, tinenge tichitarisira kuti ingatouye ichikumbira ruregerero. Zvatinoona izvi zvinosodesa kuti hurumende iyoyo yakamboponda vanhu, inotuma vanhu kuti vaputse vatomba anenge aisirwa vanhu ivava vari vachirangarirwa nehama dzavo. Vapedza kuputsa voti zvakaiswa zvisiri pamutemo. Tinoti bodha, hasizvo mafambiro anofanira kunge achiitwa nyaya idzi.
Zwaya vati havasi kuzofa vakakumbira mvumo yekuisa mumisikidzo uyu kana kuti memorial statue kubva kuhurumende, vachiti vachaidzosera zvakare.
Plaksi tichavaisa achita achingati vachavavhisa kana vachita, but we can't fail to put them.
Hatina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo pataenda pamhepo. Sachigaro wekomisheni inoona nezvekupodzwa kwemaronda Justice Selonare vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira, asi vamasaraure vati hurumende inofanira kukumbira ruregerero pamusoro pekuurayiwa kwakaitwa vanhu munguva yegukura hundi uye hama dzevakafa dzoripwa.
Hurumende inofanira kuti vose vanga vari involved tisvike panguva yekuti vanokumbira ruregerero hurumende yokutungamirira urongwa hwekuti tibve panyaya yekuramba tichidzvanyirira vanhu vakatakatouraya kare, tivape mukana pataurwe chokwadi, paite nyaya yenhaurirano, paite nyaya yekudzoreredza zvakarasikwa, paite nyaya yetruth telling, nyaya yekombanzete yereparation, paitwe nyaya yekuti kana paitite healing senyika tibatane tifambe pamwechete zvinoitwa chete kana NPRC iyo yakanyorerwa nebupiro remutemo kuti ite basa iri yakwanisa kuita urongwa huchitangira muvillage ichinzwa pfungwa dzevanhu kuti vanhu vanofungei vanhu vachii chingade kuitwa tirespectawo zvinenge zvaitwa nevanhu vakafirwa tichienda mberi panext stage yekubhadhara mareparations tichienda pamberi pakutoita justice kune vakapara mhosva vachiri vapenyu vange vachisungwa vachitongwa nemhosva dzavakapara nokuti kuuraya munhu kuuraya munhu hazvinei nekuti papari pagukura hundi kana panguva ipi totarisira kuti vese vakapara mhosva idzi tichionawo justice ichidi ichiitwa
gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vati tigozovabata parunhare asi vazoti vanga vayo mumusangano mumisikidzo uyu unonzi wakapwanywa musi wa4 ndira nevari kufungidzirwa kuti vasori uye akakave kechitatu mumisikidzo uyu uchipwanywa mukati memakore matatu zvinonzi pane vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa munguva yegukura hundi kumatebeleland pamwe nemumidlands munguva yeutongi waimbove mutungamiriri wenyika mushakabvu robert mugabe mutungamiriri wenyika pari zvino vaemarson munangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori panguva yegukura hundi ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi 10 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana mana ane gumi neumwe 411 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevatanhatu 5276 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvinomwe zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevaviri 227,552 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezviviri zvine mazana masere ane makumi matatu nevana 4,222,834 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana ane makumi mashanu 3,249,450 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvina mazana matatu ane makumi matatu nevatatu 33,331 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi Bato rezanupf rinoti sarudzo dzepaprimary elections dzange dzichifanirwa kuitwa nhasi kusarudza vachamirira bato mudare reparamende nemakanzura dzave kuzoitwa mangwana mumashoko kuvatori venhau munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa vamike bima vati nhengo dzedare repolitbro central committee nedzekomishen inoona nezvesarudzo yenational elections commissioners ndiyo vanenge vachiona kuti sarudzo dziri kufambiswa sei asi vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyaya yemhirizhonga ndiyo yapa kuti sarudzo dzimbosendekwa parutivi vamwe vari kuda kukwidza musarudzo idzi vari kupomerwa mhosva yekutenga mavhoti uye kuita mhirizhonga vamwe vaida kukwikwidza musarudzo dzekukwekwe central vabishop candros mugabe navaenergy nyuve vakatorambidzwa kupinda musarudzo hatina kukwanisa kubata vabima kanawo mutauriri webato iri vachris mutsvangwa sezvo vasina kunge vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden mangwanani anhasi vataura pamusoro pebasa ravo uye nezvavanotarisira kuita gore rino ra2022. Nhasi tondindira vaBiden vachitsa gore vava mutungamiri weAmerica. VaBiden vati gore rekutanga rekutonga kwavo ranga rizere zvinonetsa asi vachiti pakaitwavo mabasa makuru ebudiriro.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs. More jobs in 1 year than any time before.
Takavamba mabasa matsva anosvika mamirioni matanhatu, zvova zvinhu sezvamboitika munhoroondo yeAmerica. Uwandu hwevanhu vasiri kushanda hwakadzika kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Takadzikisawo urombo muvana nezvikamu makumi mana kubva muzana, izvo zvisati zvamboitikawo munhoroondo yenyika ino. Mabhizimisi matsva mazhinji akavambwa. Mushure menguva refu, vashandi vazhinji vakawedzerwawo mari dzemihoro. Takadzikisirawo mamiriyoni nemamiriyoni emhuri mutengo wemari dzekurapwa.
VaBiden vatiwo vanofunga kuti Russia ichapinda zvechisimba munyika yayakavakidzana nayo yeUkraine, vachiti America nemadzisawira ayo ine zvirango zvisati zvamboonekwa zvavakagadzirira kutemera Russia kana ikaita izvi. VaBiden vati vanoda kurwisa kuti mitengo yezvinhu idzike. Vachitaura pamusoro pedenda reCOVID-19, VaBiden vazivisa kuti zvikoro zviri kuvharwa pamusoro peCOVID-19 zvishoma, vachiti zvikoro zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana hazvina kuvharwa, vana vari kuenda kuchikoro zvakanaka. Vati hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuita kuti denda reCOVID-19 risaramba richishungurudza nyika.
We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Tiri kuita zvose zvatinogona tichidzidza pamwe nekuvandudza zvinhu mukurwisana neCOVID-19 takatarisira remangwana risina denda iri. Zvandinoziva ndezvekuti mushure memakore maviri ekurwisana nechirwere ichi, vamwe vazhinji vave kuneta, vamwewo vachiremerwa, asi tave pane chimwe chidano. Tave nezvombo zvekurwisa chirwere ichi zvinosanganisirawo zvinhu zvakaita senhomba, mamask uye kuvheneka vane chirwere ichi. Vakwegura vanosvika zvikamu makumi manomwe nezvishanu vakabayiwawo nhomba dzose dzeCOVID-19.
So get vaccinated, please, and get your booster.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vaBiden vataura zvinhu zvinodiwa kunzwikwa nevanhu vazhinji.
Vakataura nyaya hombe dzinosanganisira hombe iri kubata pasi rose yeCOVID nezvavari kuzama kuita nezvavakaita pagore rakapfuura vari vachitonga nezvavari kuzoda kuita kuti vafaite COVID. Vataura zvekare nyaya yekuvhiringidzwa kuri kuita upfumi hwenyika yeAmerica neupfumi hwepasi rese. Vakataurazve pamusoro pomutemo unokumbira mari kuparamende yeAmerica wavanotiwo Build Back America kuti vasvika papi nechirongwa chacho plus vanozviitirei izvozvo. Saka zvinhu zvikuru chaizvo tikanyanya kudzaka kuti paCOVID pacho chii chavanozvitutumadza nacho, chavakaita zvekare, zvavari kuita nezvavari kuda kuzoita kuti varwise chirwere ichi. Vari kutaura kuti ivo vari kugadzira matesting kits eCOVID achange achipuwa vanhu mahara, mamaski anenge achipuwa vanhu mahara emhando dzapamusorosoro mamasiki acho iwayo.
Munofungei nemashoko avo pamusoro peiri pakati pavo neRussia maererano nekuda kupinda zvichisimba kweRussia muUkraine?
Inyaya hombe chaiyoyo havazovhunzwa vapedza kutaura vachi CBC sachaizo kuti vano zwana nomutungamiriri weRussia vaputin vachitaurirana vachibudirana pachena kuti kana Russia ikaita zvichisimba zvekupinda muUkraine inobva yapiwa masanctions asati amboonekwa pasi pano zviva vataura ivo kuti tinoziva kuti Russia ine oil ana petrol nana diesel vaya vaya yainotengesa kune dzimwe nyika vati vanogona kuzvivhara izvozvo ufumi hweRussia hukadonha vakataura zvekare kuti Russia inofanira kuziva kuti ufumi hwayo huindirire mberi inenge ichida US dollar kutenga zvinhu zvokunze nokutengerwa nedzimwe nyika vanogona kugadzira zvekare zvinoita kuti Russia ishungurudzike zvekare ivo vanhu vari kuzvitutumadza vaBiden vachitaura kuti vane shamwari hombe dzakasimba dzenato dzana Britain uko Europe yose dzinovatsigira mutungamiriri weRussia uchaenderera mberi nokunopinda muUkraine akatariswa nepasi rote saizvozvi zvinogona kugwadamisa ufumi hwake pasi
mataura nyaya yeupfumi pane chavataura here pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAmerica maererano namagariro avanhu maererano nenyaya dzeupfumi munyika pari zvino
vataura zvakawanda pamusoro pekuvhiringwa kuri kuitwa upfumi hweAmerica pamwe chete noupfumi hwepasi rose nokuti vataura ivo kuti kukwira kuri kuita mafuta epetro nedizeri pasi rose kuri kuita kuti zvinhu zvidhure munyika yeAmerica nedzimwewo nyika vataura zvekare ivo kuti tiri kuona kuvhengwa kunoita ufumi hweAmerica nenyaya yechando chiri kudonha chichiadza kuti ndege dzisumuke dziende kwadzinoenda motikari dzidhirivhara vataura zvekare ivo dambudziko guru riri kuita muAmerica rokushayikwa kwavashandi vanoshanda mabasa akasiyana siyana
kana ukatarisa speech yavo yavakaita munoona sokuti yange yakanaka here zvekuti vanhu muAmerica vanogona kuitambira sechiratidzo chokuti vari kuita basa ravo zvakanaka uye kuti gore rino iri zvinhu zvichaita nani pagore rapfuura iri
speech yacho yanga yakanaka kuvanhu vanoteerera chinoonesa nechokuti ruzhinji runogona kushayiwa nguva yokuteerera speech yacho yekuti nyange yakanaka kunaka kwacho kuvanhu vasina kunge vakateerera hakuzonatsi kuonekwa asi kuti vanhu pasi rose vanozobvuma kunaka kwezvinhu zvinenge zvataurwa kana vaona mabenefits azvo
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Kota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vakadomwa nerimwe bepanhau rinonzi Financial Africa seumwe wemakurukota anoona nezvemari mashanu emuAfrica akabata basa ravo zvakanaka muna 2021 vachinyora padandemutande ravo reTwitter vaNcube vakazivisa kuti vakadomwa nebepanhau rerurimi rwechiFrench riri kuSenegal vaNcube vari pakati pemakurukota ekuMauritania Benin, Nigeria ne DR Congo. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti hapana kunyatsokujeka kuti chii chaicho chaitariswa nevakavhota.
One rangu ini we Financial Africa hongu ari kutiudza kuti assessment yavo ranking yavo iri based on ma vote, popular vote, uyo yavari kuti qualitative analysis yema candidate. Hazvina kunyatsa kujeka kuti tizive kuti kana vachiti qualitative analysis vari kutarisa chii. Asi mafungiro angu kuda vari kutarisa nyaya dzeinflation muZimbabwe, maybe kubva vamutuli zvavapinda over the past 3 years, uyewo zvakare nyaya yeeconomic growth. And those are two main economic indicators awanogononga washandisa. Saka kana vakashandisa maybe ma indicators iwayo wongu zvinogona kubuda sekunge pakashandwa basa.
Ngatiti pakashandwa basa Dr. Chitambara, asi pane shanduko here riri kuonekwa?
Wongu pakashandwa basa but matambudziko achirimo. Saka I think ndoda ndingangotaura kuti handizivi kuti kana kuti qualitative analysis washandisa chiita hizo. Kana washandi sanya ze inflation, watari sanya ze inflation, uye nyaya ze growth. Pane shanduko ya taona ya itika. Even though shandiko yoyo, yo, airei kuti zvanaka munyika. Airei kuti mabasa akutowanikwa munyika. Zvinogorova kuti takwanisa kuita growth gore rapera. Zvachikonzereswa nekunaya kwakanaka kwaita mvura gore iroro. Uyo zvakare zvirungorova kuti inflation yedu chiri pamusoro, but ya pari nani than payanga iri makore maviri kana matatu apfuura.
Iko kudomwa uku kungava nehudzamu hwakadi tichitarisa iro bepanhau reFinancial Africa.
Ebare Financial Africa chokutanga ndiye kuti jekese kuti harisi kuFrance asi ibepa riri kunyika yeSenegal kuDakar. Harisi bepa rinonyanya kuzikanwa chaizvo indaisatorizivawo. Maybe sekuto riri kuSenegal ende kuSenegal vanotaura French, saka kuno hatinyanyi kuriverenga kana kuruona. Saka handikati bepa rine mukurumbira zvakanyanya sekuti riri base kunyika ye Senegal, kukapital city yawe inonzi Dakar.
Saka tichitarisa kupinda kwava mutuli mumakurukota mashano akashanda zvinonwisa mvura muAfrica, zvino zvazvingabatsirawo here nazvo upfumi hwenyika tichitarisawo kune vanokweretesa dzimari nemamwe masangano anobatsira?
Hazvina chakanyanya chazvinonyanya kubatsira. Isu takatarisa fekti yekuti zvinhu hazvisati zvagadzikana, inflation yedu ichiri pamusoro zvakanyanya, uye tine ma-structural challenges atiri kurwisana nawo, akaita senyaya dzedebt distress, akaita senyaya dzehigh levels of informality, akaita senyaya dzehigh cost of doing business, akaita senyaya dzeinfrastructure yedu isina kumira zvakanaka. Saka izvozvo ndizvo zvatinofanira kunge tichigadzirisa, atingati ma-structural impediments, ma-structural bottlenecks anoita kuti doing business yedu iwandudzike zvakanaka. Wemabhizimusi wekune dzimwe nyika wade kuuya kuZimbabwe kunoita zvemabhizimusi. Saka matambudziko atinawo akakurisisa, isipaya kunyaya dzeinfrastructure kumaroads tirida lot of investments, ive kunyaya dzehealth, public health, nyaya dzeeducation, nyaya dzesocial protection, kunoda a lot of investments ikoko. Kuti tikwanise kunge tichiwandudza yatingati productivity necompetitiveness yeeconomy yedu.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Akadi vashamarari veStudio 7. Ndinorwadziwa navachiwengwa. Vachiwengwa vari kushungurudza meri mubayiwa. Vari kushungurudza. Ko vanorwira kodzero dzavakadzi vakaenda kupiko? Vakaenda kupi vana Sisilia Munangagwa? Vaenda kupi vasingamiriri merumbaiwa? Shua 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 vachivengwa. Namakuriro amakaita muchiomesera munhu kuti haafanirwi kuona vana vake, haafanirwi kugara nevana vake. Hamuoni kuti zvamunoita izvi chero muchida kuita presidenti? Hapana munhu angakuvhoterai. Hapana chimwe chinhu chinofendesa meru mubayiwa. Ari kufendesewa nemwe. Dzorai mwoyo wenyu, dzorai mwoyo wenyu. Ii ndinoti chero vacho iwawo vamuri kudanana nawo vachiwengwa, ngavatodzidza. Because zviri kuitika hazvitangiri pana meri mubayiwa, zvichauyawo kunext wamuchatora.
Konai mwana weZimbabwe uchasunurawo rini? Unotorerwa ivhu rako kumaruwa kumusha korichipuwa maChina kongoramba uchindiri weZANU PF. Nyika yondongwa yekuti vana vanotamharara kutamhanda panda dutori chapungu dutsaka ufuwa furumanyero kune dzimwe nyika kokoramba waiti iwe uriwe ZANU PF watiza nyika vapa wakusouth africa unongoti ndiriwe ZANU PF inini ukogara mureserva muya zvokugara zvokuti nemari yekutenga nyatera norushariwo asi unongoti ndiriwe ZANU PF pai ndiriwe ZANU PF ando madhimoni zvaya anongori pachena anotovagoko shavire namwoyo
Studio 7, Studio 7, makadini niko, makadini. Mapurisa wanondipedza simba ini. Anongwarira ngosunga vanhu vezvimota zvemushikashika. Nekuti hanzi mota dzina manumber plate. Mbavha dzarura nyika yose, havana zvavanodziita. Asi kungongwarira vanhu vanotsvaka zvavo kurarama, vasingabiri munhu. Zvimwe zvinhu zvavakuitiwa izvi zvangova zvokushandisa chisimba kuti sezvo tiriso tinotonga tinongodzvanyirira chete toenda panyaya yamari mbaiwa komera ambotadzeiko nyika yose nhaimo kuva nomushungurudzirei vasikana vedu wei vasadharo Chiwenga ari kutora advantage yokuti ndiye vice president asi ngazive kuti kudenga hakuna vice president nyangwe akafa nhasi yeChiwenga hana kwaanonotonga anyanyashungurudza mari mubayiwa vedu wei
pasijuzei napo totida naoda muchipato chokwadi hai nokutaura ngenyaya yezimbabwe kuti zimbabwe nyaya yefreedom kuchikuru nyika yaibudiriri haisi yakabudirira haisina freedom hakuna zvakadarozvo kutarisa apo tirikutochema ngematicha akaburohwa ari kuita kodzero yavo pamusoro pokurohwa vavaro vacho zvavana mhosva iye vachindosungwa futi pamusoro peizvozvo saka toti mune freedom munyika makadaromwe asi mutemo unotoita kuti munhu aratidzire isina noizi but ivo vacho varatidzira ndivo chaivo munhu akuchaya haana mhosva une mhosva ndiwo achaiwa saka tikutambise nguva komana tikutambise nguva penza henyu mukomana apinde ngaapinde zvake
ndinokushingamidzai nemufaro ini ndoitwawo bhudza ndiri gonde vhali muzimbabwe zvinhu zvaoma iwe ukaona uchingopiwa mari yemukadhi usingakwanisi kutenga chinhu ma1000 unongotenga zvinhu zviri chete pa1000 zvayatopera saka dai hurumende yatoonerawo zvekuita pamari dzemukadhi zvatipowo muso ari maus kana maRTGS pamwe zvinhu zvingatifambira
makadi pastudio 7 zviya zvatogara tichitaura tichiti nyika yedu yaparara vanhu vakuru vava kusvika kuzvipatara vachida kuitwa maoperation havana kana mari hurumende haivahoreri mari sezvatinoona zvinoitwa nana South Africa zvokuti munhu ava ne 60 years unenge achihora 1800 pamwedzi rands inokwana kumutengera chikafu kubva chitosara imwe bhajeti yekuti unokwanisa kuita zvaanenge achiita zvino izvi hurumende yezimbabwe haina chairi kupa vashandi mudhara wangu uri kugwara nechigwere chehenia zvino zvaari kugwara kudai wakaenda kuchipatara kugweru chedrifontein uko ndokunosvika ndokunzi kuchipatara ikoko panodiwa 700 usa ende isu vana tiri kutamburavo titori kuno kunana South Africa tiri kushanda mumapuraza hakuna kana chumu saka tingati igavhenment wereyo isingachengetedzi vanhu vakuru vanova ndo vakavabatsira kutora nyika iyi saka chanenge vachinzi varambe vachivhotera vanhu vakadero chii chavanovabetsera nacho kungotaura chete ngoti kwai takaenda kunogwa chimurenga pasina geni yamuri kuwana pazviri
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Sarudzo dzemaprimary elections dzange dzichifanirwa kuitwa nhasi nebato reZANU-PF dzave kuzoitwa mangwana. MuAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanosvitsa gore vachitungamira nyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvara zvakanaka.